Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 20th, 2018. I'm Tungameli Nkoma.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight, we are continuing the conversation around the legacy of the late MDCT leader Morgan Tsvangirai, who died last week and was buried today at his rural homestead in Buhera.
Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-2465-0318. Your number again, 001-465-0318. You can also call us directly on 001-619-2077.
And, of course, we are streaming live on our Facebook platforms. That's at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
The late MDCT leader Morgan Tsvangirai was buried by thousands of people, including foreign dignitaries and diplomats, at his rural home in Buhera today. The former Prime Minister died in South Africa Wednesday last week after battling colon cancer since 2016. Speakers eulogized the deceased, calling him an icon of democracy who fearlessly led a vigorous push for democracy in Zimbabwe despite repeated brutalization by ZANU-PF.
A government representative and ZANU-PF official, Opamuchinguri, was booed and drowned by the MDCT followers at the burial. And sadly, violence erupted as some youths reportedly beat up party deputy president Thokozani Kube and some legislators, including Bulawayo MP Lwazi Spanda, accusing them of being dissidents. They had to run for cover and seek refuge at some nearby homestead. That's where we are today, Mgomangu Jonga.
Ndofunga vechidiki vakawanda vari kushamisika kuti ko Jonga Kandemiri ndevechidiki.
Vari kuzvibvunza kuti ko mudhara Jonga wapinda pati.
Kuti youth is here. Asi tika vanofanira kuzova kuti musha une vakuru nevadiki, handiti?
Yebo, kuti
saka ndakokwa naNtungamiri Nkomo kuti ndinge ndichimutsigisawo pano pamusha wake, ndichimutsika, ndichimubatsira kunge tichingokurukura nezveupenyu vaive mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakashaya chitatu chapfuura kuSouth Africa mushure mekunetsekana kwenguva yakati rebei kubva muna 2016 pavakazivisa nyika kuti vaive nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Asi tinonzwa kuti vatauri vataura zvakanyanya vachitsinira upenyu nenhaka yasiyiwa navatsvangirai, yasiyirwa vana veZimbabwe. Vamwe vangataiwa yasiyirwa vana veMDC chete, yasiyirwa vana veZimbabwe, nokuti tinoona kuti vanhu vakawanda kubva kumapoka akasiyana-siyana, kusanganisira bato riri kutonga reZANU-PF, vanga varipo parufu rwekuonekana navatsvangirai. Vataura vakamirira ZANU-PF, ndisi achigaro weZANU-PF. amai opa muchinguri kashiri vataura kuti vatsvangirai anga ari munhu anga asingade nyaya dzemhiri zhonga vachikurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachigarisana murunyararo tinonzwawo vataura vakamirira bato vanenelson chamisa vanoye vanga vari mumwe vatevedzeri vavatsvangirai vakurudzirawo zvakare nyaya yerunyararo kuti mubato munoda kunge muine runyararo sezvaikurudzirwa navatsvangirai saka nyaya yatiri kutarisa nhasi inhaka yavatsvangirai yekugarisana hatingazosiyawo hedu zvimwe zvinenge zvaitika parufu tinonzwa kuti paita kukikiritsana tanzwa kuti mumwe watevedzeri wemutungamiri webato muzvare tokuzani kupe nevamwe vatungamiri vatandaniswa kubva pamariro ipapo kana kubva parufu zvimwe zvezvinhu zvinoshoreka asi zvinofanira kutaurwa nezvazvo kuitira kuti mangwana zvisazodzokororoka vamwe vangafunga zvangoitika nhasi kumdc chete zvinhu zvinogona kuzoitikawo muupenyu hwedu panenge paitawo rufu kana taka hatisina kuzvitaura tichizvigadzirisa ndonyaya yatiri kuti kurukure nhasi emutungamiri
wongojonga leinto yedhanisayo kakhulu kwenzakaleyo phambi kwabantu abavela emazweni achiyeneyo phambi komhlaba ngoba abantu bebebukele kubomabonakude belalele njalo lakumarediyo imbone inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project yethu le umbiko sisiza ngapha nje kathesi bechothoza kakhulu bangaba shishora mirijonga yayitika nasi kumsha kwatsvangirai besola kakhulu dlakela olwenzakaleni namhlanje emzini katsvangirai that was the Zimbabwe Peace Project they issued a statement today. And I'm on my Twitter timeline. I can see also a statement from the United States Embassy in Harare. They also condemned this violence, and they are saying, the U.S. government strongly condemns the violence that occurred today at the funeral for Morgan Tsvangirai. He stood in opposition of such violence, and there exists no place for these types of actions today in Zimbabwe. As the country moves forward. Ilo utaba isi ngalo la mshanje. Slobo zame sandegayo. Skangela. Ubaba utsangira imbali ya kesi ngati ilika singesikiwa. Ubekiwe la mshanje enzine yake. Ukupumula. Bamwabile gibo emzino yake. Buhera. Kodwa okutanisayo ikuthi kusuke kwabalo dlakela kwatshaywa ezinye iziphathamandla zebandla leMDC. Umsekeli kaTsvangirai umama uThokozani Khuphe ubikwa etshayiwe la esiza kubalayo kulolu hlelo sizama ukumfonela nje manje utshayiwe umama uLwazi Sifanda ongu-member of parliament la ovela koBulawayo la utshayiwe abanye abagoqela obabu Abednego Bhebhe babalekile labo oThokozani Khuphe oLove More begijinyiswa ngabasakhulayo ababikwa bebesithi basekela ubaba uNelson Chamisa babagijimisile khona ngale emngcwabeni kaTsvangirai bathi kababuyele kibo le bathi bangabahlamuki yilo ke udaba esingalo besijonge kakhulu ukukhangela imbali kababa uTsvangirai njengomuntu obelwela amalungelo oluntu elwela njalo umbuso okhululekileyo kuyadanisa nje ukubana sokumele lakho khona laludlakela lololu ngeke silutshiye phela ngoba isehlakalo esenzakale phambi kwabantu bonke bekhangele ngakho asixoxene sikhangela imbali kaTsvangirai lokwenzakale namhlanje emathuneni enda mkomajonga hanzi silo baba Obed Gutu
ya hanzi tinava Obed Gutu vanoye mutauriri webato reMDCT vagutu tinogamuchirai pachirongwa
Maneru jonga, maneru watereri, magadi enyu Zimbabwe.
Aiwa, tunodavira kuti vana veZimbabwe vapenyu, vari kuchemawo nemi, vachisvitsawo mashoko ekuti munge muchitambirwa kunyaradzwa nevana veZimbabwe sebato reMDC. Vagutu, ndinoziva kuti hamuna nguva yakakura muri pano mati tingokubatai kwemaminitsi anoita gumi chete. Mungataura chii pamusoro pekushaya kwavatsvangirai ne nhaka yavasiya semunhu anga akatungamira bato reMDCT kubva richiumbwa muna 1999
jonga kushayika kwaDr Morgan Richard Tsvangirai kunorwadza rume uyu ndinoshandisa nzwi rechirungu yanga iri doyen yestruggle yepeaceful democratic change munyika yedu ino ichipikirwa yeZimbabwe murume akarwa achirwa zviri peaceful kuti munyika muno meZimbabwe muve ne total democratization. Zvichireva izvo kuti pakaitwa hondo yechimurenga inonzi navamwe second chimurenga yakakwanisa kutipa iyo political independence muna 1980. Asi tawana political independence hatina kuzowana utongi hwejekerere wataifungira kuti tichazenge tichiwana. Tiyose tinorangarira kuti hurumende yava Mugabe yanga iri hurumende youtsinye. Hurumende yanga ino udzvanyiriri, hurumende yanga isingatombodi kupakana chance kune mapato ezvematongerwo enyika anopikisa maopposition political parties. Ndofunga vazhinji vatereri vanorangarira kurohwa kwakaita baba Tsvangirai pa2007 paya after the prayer meeting yakaitwa Zimbabwe Grounds, vakatorwa nevamwe vatungamiriri vakaita sana vamadhuku nevamwe vakadaro vakaendwa nawo pamachipisa police station kwaifiridzi uko munomugedza reHarare. Ndokunorakashwa zvakaomarara ipapo, vakasungwa, vakambopomerwa mhosva yetreason, zviri zvokuda kungovagozhesera chete kuti vavore mwoyo vati izvi zvepolitics zvokuda kusunungura vana veZimbabwe kuti vawane complete democratic rule. Tinoda kusiyana nazvo, asi vakaramba vakashinga. Saka chidzidzo chikuru chatinowana kwavari ndeche iya inongangonzi muchirungu persistence neconsistence uyezve selflessness, kuti kana uchirwira ndima yakanaka, uchirwira zvinanga zvakanaka, chero ndima yogozha sei, usaora mwoyo chero kuita makata akaita sei, usati mukwidza uyo wondiremera ndodududza regai ndidzoke sure kwandabva. Vakati dzidzisa ushingi uyezve nokuzvipira dedication, kuti kana uchirwira kodzero dzavanhu iwe unenge watova a servant of the people. Zvido zvavanhu kumberi, zvido zvavanhu kunyanya, nokuti utungamiri hwatatichiona kuzano nanhasi huchiripo hwakadaro. Utungamiri hunotanga kuzviisa zvido zvavo ivo kumberi, kana paita mikana yekuti paite zvokuti vanhu vaite mari anga mabhizinesi anga vachi, vanotanga vada kuguta ndivo nemhuri dzavo neshamwari dzavo matumbu kuzvimba kudai nokuguta rudu kunge dzichatsemuka nemari imwe zvoko mhomwe, nokuti vanenge vachizvifunga ivo voga. Zvino baba Tsvangirai vakatidzidzisa kuti selflessness and the patriotism zvinhu zvinokosha. Usati wazvifunga iwe munhu pache zvako, funga vana veZimbabwe.
Thank you there, Mr. Guten. Please do stay on the line. As I promised earlier, we have Dr. Thokozani Kupe on the line. Dr. Kupe, good evening and welcome.
Good evening.
I know you can write a whole book about the horror that you went through at Mr. Tsvangirai's funeral today. But first, can you pay tribute to Mr. Tsvangirai? What do you say now that you have laid him to rest? Then from there, please go on and tell us what happened to you and your crew today.
Yes, first of all, I would like to thank our president for his bravery, for his hard working, because he's one man who was a hard worker, who made sure that he travels the length and breadth of the country so that he knows the type of life every Zimbabwean is living, in order for him to be able to come up with solutions on how to ensure that every Zimbabwean has a better life. He was also brave in that he managed to fight ZANU-PF. And I'd also like to say that since he was diagnosed with colon cancer, he also managed to fight it in the same manner he used to fight ZANU-PF way. But unfortunately, when God says yes, no one can say no. But it is a sad reality, though, that as we go to put to rest our president, instead of us, you know, sending him off in a decent way, we have got criminals, thugs who are sent by some of our leaders to beat up other leaders. I have never seen such, because for me, people must learn to respect the dead. We were supposed to be respecting our president and giving him a decent send-off. But as we arrived at the home stage, we wanted to go and greet Gogo before we go to the tent where the service was going to take place. A group of youth came and pounced on us. They started calling us names, you dissidents, go back to Matabeleland, we are going to kill you, Kupe. We are going to kill you, you must leave this party, and so on and so forth. So they started beating us up with umbrellas, with stones, with punches, and they threw beer on us. This is unacceptable, and it's uncalled for.
How many were you, and what's this, the extent of your injuries, if you're injured?
It was myself, Honorable Nzonzora, Honorable Bebe, and Chief Louise, the chairperson of the South African province. One stone hit me at my back, and they were beating us with umbrellas. My back is very, very painful as I speak right now. But I had to make sure that I go back and attend the funeral until we made sure that he has been, you know, laid to rest. But at the same time, one man then asked us to come into his hut because they were so violent. So when we went into that hut, they started throwing stones into that hut, and they wanted to burn the hut. They said, if you don't come out, we are going to burn the hut. They took a stick to touch the house. Fortunately, it was raining. The grass was wet, but it couldn't light. But the smoke was coming into the house. Because they tried by whatever means to make sure that they touch the heart and so that we can get them. This is how vicious and how cruel these young men were.
Makupe, uthi wena lisizwe ukuthi izulu belisina, intuthu uthi ingena endlini. Balayithile utshani babhebha kodwa bacitsha lizulu, utsho njalo.
Ye balayithile ngokuthi nalaba kade zine khona kade bengenisa khona bejika amatshe nelokuzeni kade sokungena intuthu ngokuthi betshisa eceleni khona phakade sikhona. Kungayisizulu mabekade silikhuluma dizakuthi umakhuphe labobhebhe labomonzora batshele endlini ngokuthi bebevalile phandle ngale ukuthi singaphumi.
Dr. Kupe, did you report this incident to the police? And if so,
this happened in the full view of the police. Because the police tried to stop them, but they were so rowdy and so vicious. So the police just stood to make sure that they don't come inside the hut.
But are you going to make any reports? Because for the law to take its course, you have to have a docket opened.
You know, we've got our own, because everybody saw what happened. The police were also there. The issue was reported to them. So I don't know what they will do about it, because they saw the criminals. They were with the criminals. And they were supposed to arrest them.
Did you manage to identify any of the people who attacked you?
Some of them, I think Mongoro was saying, you saw some youth from Chitungiza, some from Midland South, and then Harare. They were coming from different provinces. But I did not, because, you know, they were just beating me and I was walking. All I wanted was to just find the rescue. And when I saw this hut, somebody said, just go into that hut. And that's all I did.
Stay on the line, Dr. Kupe. Maybe Mr. Gutu can chip in there. Mr. Gutu, you are the party spokesperson. What's your reaction to what happened to some of the top officials of your party?
As a party, we obviously condemn those violent acts very, very strongly. I was actually there to Maniko Village this afternoon. We're arriving there very early in the morning at about 8:30 a.m. Local time. And, it is very shameful. I actually ran short of words just to describe how loathsome, how distasteful, how disgusting these barbaric actions are. And it was obvious that these youths were drunk because I saw them when the incident happened. I'd come earlier, so I was already on the stage. But when I was alerted that that is what was happening, I had to come down.
Hello, Mr. Gutu. I think we've lost his.
Yeah. Makupe. Mamu ulwazi sipanda sike saboni mfanekiso lapha ekhanya evuvukile ebusweni kuthiwa layo uchayiwe yebo kunjalo
ye bamchayile bambaze bamdabulela lezigogo
isizwa kuthiwa
bambamba laye base bamchaya
isizwa kuthiwa abasakhulayo laba bebesithi pamberi na chamisa yebo kunjalo
yebo bebesithi khona chamisa chamisa kwabuya lwana kuthiwa ngusweki mkoyi wabuya ba adresa wathi khona the commander in chief Mr. Chamisa has said he must stand down etela mayuto na lawo yiku kuthi bangazathi bayachuma
hmm
ye bayena ke Chamisa wabuya umkhwe wazo address ukuthi Chamisa uthe khona ngabake bebeni
ukonoko ukonoko kwenza ke leyo ungathi ukuphambanisa njani nanku kathesi bekumele ukuthi ngazikhuluma ngembali kaTswangirai sikhangela iligasi yakhe njengomuntu wahlukuluzwa kakhulu ekhokhela ibandla leMDC umuntu ebelivele lilonke livele la ekatshana bekumele ukuthi ngazikhuluma ngaleyo ndaba kuphela you know paying tribute to Mr. Tswangirai kodwa lamhlanje sokumele sikhulume njalo ngodlakela olwenzakale kini ungathi kuthiya ibandla liphi limi ngapi emehlweni abantu bezimbabwe lokho
kuyadanisa kakhulu singakafiki khona lapho ubaba uTswangirai uthi esebhubhile ngolesithathu size impaya ngkhona thina size ngama-8 ngelanga elilandelayo uChamisa ube sebiza ama-meeting akhansele ngu-secretary general wathi njengoba uTswangirai esebhubhile ama-meetings ayengasabi khona yena wabe kuqhubekela phambili ngawo ama-meetings thina sibhizi siyakhala yena ubhizi uthi abantu ngabamfaka ukuthi ngabe ngu-18 president thina abanye sisempeni ngale yena ubhizi lake lakubona ngaphi khona lokhu umuntu usebhubhile usemochari kakangqashwa lo ngungqashwa but usehlezi uthi abamfaka ukuthi abangelokuvi sisuke lapho kulokuthi thuke esize ngabe umuntu kushi simlalise kushi sebebhizi sebechayana lathi futhi yini ngabe South Africa ngathatha isidumbu sikababa uTswangirai ngakuya laso lapho kade sengibuya ukuthi siyanibeka ukuthi sinithelekezele kuhle yithe sesichaba khona lapho kade besichaba bethi lina ama-dividends hamba nibuyelani nini khona ngaloko obulawayo lingama-dividends lini
zvakaoma Dr. Kupe ndikunetsei nechishona kuti muri mumwe vanhu vakashanda navaTswangirai kubva kare munyaya dzekumirira vashandi kana trade union tikapinda makore kubva kuindependence nyika ichiwana kuzvitonga makanga muri pamwe chete kusvika muumbe bato kusvika nhasi vashayikwe izvi zvamungataura pamusoro penhaka yavaTswangirai kubva kushanda kwamakaita navo
ini ndiri mumwe munhu wevanhu vakashanda naTswangirai nguva yakare ndakatanga kushanda naPresident Tswangirai ndine makore 31 ndashanda naye izvozvi kwemakore 26 tichibva kuZTU kusvikira tapinda mubhati President Tswangirai taishanda zvakanaka chaizvo chaizvo izvozvi tangachifanirwa kunge tiri vanhu vangachifanirwa kutomukudza tichinomuchengetedza zvakanaka asi zvakatitashamadza ndezvokuti President Tswangirai vashaya chitatu manheru china nakuseni kwamakwaita mameetings Secretary General bekati mameetings iwawo ngaakanselewe ndekutoti hatingati president vashaya taita mameetings vabetihouse ngaivhara but vachamisa vakakontinua bekaita mameetings bekati vanhu ngavavaise kuti iwo aite acting president vamwe tikuchema ivo vari bhizi kumudhara achiri kumochari vari bhizi kuti vati vanoda chigaro ichocho apo tine constitution iri clear yekuti inini ndii ndakasarudza necongress ndii ndinofanirwa kuacta asi aiwa vakuda kuzvisa iwo toenda nhasi kuti aiwa ngatiendei tinochengetedza mukuru wedu zvakanaka parunyararo takutosvika panhamo yacho jisi vacho vatorohwa ndataenda inini ndikanotora mutumbi wapresident kusouth africa ndii ndakaenda kunoutora ndikauya nawo tikaenda nawo kubhuyera kuti tinovachengetedza kwekupedzisira asi takashamara nhasi makuseni tichingosvika mayuti kuuya kutanga kutirova nemaamburela nematombo nezvibhakera tikabirwa nedoro tichingofamba
tavata ita magi tika wana ime imba yanga yari ipapo vandega zuruna ni mupinde ipapo because vanga waka kuto wani tika apena ina tangatina na purisa ipapo anga shoka manesu kubata pinda mumba yoyo vega tukanda matombo vega tamba vega tisakuto pisa imba yoyo tatine kutu mvuranga ishina yoyo so vanga waka nyororo havana kuzo kwanza kutu waite se petisa pati pati vanga wachito tae u uzinde wanga kuto wanga kuchipinda mba kuchipinda mba vesila mapishungo laika kuchungo dzima echi laika kuchungo dzima
Saka una Dr. Kupe maziwa sei kuti vakurwisa hii ndeve chidiki webato renyu nokuti parufu panouya vanhu vakasiyana siyana apo
ndizvo zvanga vachitotaura vachiti chamisa chamisa kubva kwauya Sheki Mkoi kubva auya akati commander in chief vachamisa vati chimbomirai zvamuri kuita chimbomirai kuruva vanhu ndipo pavatanga kuita sei kudzikama asi vanga vachingoramba vechingoita because kwatora more than 2 hours vambe vechirwisa vana mutsekwa vekauya vekatadza vese ana gaga vechiuya vechirohwa kuti gaga hamborohwa tirapomana ivavo
alovana ovavutsvangirayo kubonile kwenzakale namhla makupe vona ngani uveya kutini
ndingakoti tisina tichaiwe mosimwe opas vona vava vata vatsvaile yivo vana ndavana vose vari havazotyako vulawayo okutanga mabhandgard vana lava yivo vari havazotyako vulawayo yivo vose vasvai kona lava mina ndiyamhangaisa tina i-violence kasiyifuni yiko sithi tina sila vantu ku-MDC asebesuke ezintweni eziyizo zabo ndi-MDC ukuthi akumelanga sibe ngabantu aba-violent akumelanga sibe ngabantu abanodlakela akumelanga sibe ngabantu abafuna ukusithuna amandla bengazanga bawanikwa ngabantu kufanele ukuthi silandele ama-constitution kumele ukuthi sibe ngabantu abayenza izinto ezile-procedure izinto ezi-democratic kodwa konke khona konke sebesuke kukho sebenza izinto ngodlakela ye-violence sebepho ngusithuna amandla ngodlakela futhi mina ngangisakwazi ukuthi yini khona lokhu mina i-MDC engayibumbayo ayila izinto ezinjalo and then mina njengothokozani kube ngizahlala ngiku-MDC esiyo esayisungulayo elama-values lama-principles esiwaziyo labana sebedicide ukuthi bahambe ngale bengarespekthi i-constitution bengarespekthi any of ama-principles lama-values
Please do stay on the line there, Dr. Kupe Mkomangu. Pane vachangoti bata ndofunga ku Zimbabwe kwava Sanda Stuma umsakazo wenu umsakazo we Studio 7 lamhlanje si khangela imbali ka baba utswangirai yena opupe ngeviki edluleyo kwele South Africa wavekwa lamhlanje emzini wakhe ebuhera ubaba utswangirai ovaleliswe ngabantu abaningi lamhlanje inkulungwane lenkulungwane zabantu ezigoqela iziphathamandla zakwamanye amazwe obaba oRaila Odinga bebekhona oMoeletsi Mbeki umna wakhe kababa uThabo Mbeki ubekhona laye labanye abaningi esingeke sabaqamba ngamagama sabaqeda bebesikhona iziphathamandla abamele bakwamanye amazwe eZimbabwe esingathi ngama-diplomats labo bebekhona bevalelisana loTswangirai bekhala kakhulu besithi ubeyindoda elesibindi emelane lo mbuso omubi umbuso weZANU PF okwesikhathi eside lisakhumbula ubaba uTswangirai waqala esebenza emine enickel mine wangena kwezama-trade unions esebenza kabanzi kanzima njalo emela izisebenzi bazosungula ibandla le-MDC ngo-1999 kuyikuthi emveni kwalokho ube ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ebikhankasela isisekelo sombuso i-National Constitutional Assembly wazongena ke kwezombusazwe 1999 halala iZANU PF yavuka ngobhova khonapho isibona ukuthi sokunzima lapha sengihluthunelwa ke umbuso
Ntungamiri sorry kukukanganisa vateereri taati chiedza kuti bate mumwe vatevedzeri vemutungamiri kuMDC vaNelson Chamisa ndinoimba kuti taanavo kuti tinzwo une zvenhoroondo yava Morgan Tsvangirai varadzikwa nhasi Honorable Chamisa makadi
gadzirai tanga yemagadzira title yangu ndikuzama amenesa maakutaura zvepako naira
ndati mumwe vatevedzeri vemdc
kugadzira ipapo
ndibatsirei kuti vakafano bata chigaro. Aiwazve, vachamisa saka tichikudaidzai kuti munge muchiuya muchitaura zvamatoita izvozvo kuti cherechedzesa nekuti tisiye chingotarisa kuti vatungamiri nevateedzeri. Saka inguva yakanaka yekuti mauyewo muchibva masvikogadzirisa kuti aiwa, ndimi makabata matomu pari zvino kuMDC. Zvinove zvakanaka, tinoziva kuti muri kumhanya, tine urombo naizvozvo. Titsaurireiwo pamusoro penhoroondo yavatsvangirai vamachengetedza nhasi.
Totova mugwagwa nana vaodhinga vatinawo pano tichibva kunochengeta gamba redu. Zvinhu zvokuti unenge wakutanga kunzwisisa kuti ichatova chokwadika ichi, nokuti chinoita sechiveve rinomboita kunge drama kana firim zvichiri kuitika uchiti zvichange pamwe ndiri kurota, asi unotoona kuti ndo patasvika apa. Tichitarisa nhoroondo yokushanda kwemukuru wedu, tichitarisa nhoroondo yokuzvipira kwemukuru wedu, tinotenda zvikuru kuti vatsvangirai vakaita basa, vatsvangirai vakashanda zvine simba, vatsvangirai vakasumudzira nyika, vatsvangirai vakaendera mberi nedonzo negwara rokuti munyika muve neshanduko, vanhu vazive kuti vatungamiri mombe yokuronzera kama wakaringa nzira. Ndezvevanhu, haugoni kuzvitora sekuti ndezvako. Ndozvimwe zvidzidzo zvatinorangarira tichitarisa vatsvangirai kwavako vakaita kumusha kuhumanikwa. Musha wavo haunga usinganyadzisi, vaigara vachiti pano neapo vadzokera kumusha. Zvinoratidza kuremekedza kwavanga vachiita mararamiro edu, nhoroondo dzedu kwatakabva mumaruwa. Nokuti kazhinji vamwe vakangosvika muHarare vakanwa tii neputugadzike, vachazive gozi papa tavanobva vatokanganwa kuti kuno kunodzokerwa kumusha, nokuti kumusha ndokumatongo. Kana kubva mubhaibheri chaimo, madzimambo aitungamirira, vaprofita vaitungamirira vaidzokera kumusha kwavo. Muchiri kuziva paya Nehemaya achipunyaira chiso akati rusvingo rwemakuva emadzitateguru angu wakaondomoka. Inyaya yakakosha yekudzokera kumusha, chinova chidzidzo chabva kuna president wedu. Vatsvangirai pataenda kumusha taona kuti vanhu vemunharaunda vabuda zvachose, kurakidza kuti vaigara nevamwe zvakanaka muraini imomo. Kubato kwauya vakawanda pasi rose, kwauya vakawanda vana vaodhinga, vana vambeki, vekunana DA, mapati ekunana Namibia, madiplomats, ndingati embassy yega yega zvayo yanga ine kumiririrwa nokutsigirwa. Kana kuri semumaprovinsi edu, kumadistricts kwese, kumaward nekumabranch, vanhu vechinji havadadisa. Vanotungamirwa navatsvangirai varakidza rugo rokuti mutungamiri wedu anga ari chibwe chitedza dende rerudo kana kuchisipiti cherunyararo nokuzvininipisa.
Asi Honorable Chamisa, I'm sure you are aware of the violence that marred the burial. It has been condemned by those who attended, including the Zimbabwe Peace Project and the United States Embassy. We have Dr. Thokozani Kupe on the other line. She has told us how she was attacked and, you know, together with other party officials by youths who were chanting your name, Vachiti Pamberina Chamisa. What do you say to that?
That is totally unacceptable. In fact, I got a report, which report I said to our security guys and our intelligence department, I want to get a report by tomorrow in the afternoon of what exactly transpired and what happened. We will not accept any abuse of leadership. We will not accept any pretense that people are fighting for certain individuals, myself included. We do not believe in politics of coercion, politics of intimidation, or politics of violence. That is so an MDC, it's anti-MDC. It has not been the character of Dr. Richard Morgan Tsvangirai and what he taught us. So part of the MDC culture, it is not part of the MDC structure politics, it is not part of the MDC ideological and strategic orientation, and for that reason, we are going to leave no stone unturned in dealing with any culprit who is going to be identified or observed to have been involved in this phenomenon. Our take when we got to hear about it was that perhaps these are Asian provocateurs who are deployed to try and embarrass the organization. We have heard
almost 3 days of mourning our president. There was not a single incident. But of course, we knew that it would not end without this kind of blood on otherwise an unblemished record of the movement in terms of the way we interact among ourselves, but even the way we treat visitors.
As I said, Dr. Kupe is on another line. Would you want to address her directly about what happened today?
Well, of course, I try to apologize when I heard about it, but I apologize without the full fact. I still apologize because it's not our character. It's not the MDC. Whoever did it is trying to achieve and advance an agenda which is foreign to the MDC. We want to make sure that we are working together. Dr. Kupe is aware that I actually requested a couple of meetings. Why? Because I believe that she's one of the longest-serving members of the party. But not only that, she has been the longest vice president of the movement. Not only that, she has been one of the few veteran trade unionists who are still with us. We have been loyal to President Tsvangirai through and through. For that reason, I owe it to herself. I owe it to the party. And we owe it to each other as comrades to make sure that we are united as we go forward. Because we are only but almost there in terms of achieving victory. It's a pity that President Tsvangirai has departed us at this last minute, but we know that the last minute is always dangerous. Dangerous to ourselves, dangerous even to those who support us. So we need to be vigilant. We need to be very careful. And I must say, this apology has to go to not just Vice President Kupe, Dr. Kupe, but it must also go to Secretary General Monzora. Even if I have not received the full report of what transpired, I owe it to them that I apologize.
And Honorable Chamisa, we also heard that the same happened to ZANU-PF National Chairperson Amai Muchinguri Kashiri. When she was giving a speech, she was being booed and you had to intervene to stop that. What do you say about all this?
Look, you must know that at times, you know, when you are guilty as charged, it's always fair to plead guilty and, of course, plead you know, mitigation. We are guilty as charged. There can never be any justification for intolerance. We are doyens of democracy. We are custodians of an alternative narrative in politics, new policies, new way of transacting politics on the Zimbabwean you know, platform has been our mantra. So we do not want to be the ones who are purveyors of, you know, hatred, purveyors of intolerance, purveyors of non-accommodation of others. You know, those who differ with us must be accommodated. This is what Dr. Tsvangirai taught us. We differed with Mugabe through and through, throughout his whole life, that we managed to share a table with him and share in the inclusive government authority and power to serve the people of Zimbabwe. So that is basically something that I had to apologize for, and I did it publicly, not because we are politically, but because we believe in it. We cannot be an alternative without alternative mindset, without an alternative heartset, or without alternative politics.
Mm-hmm. Thank you there, Honorable Chamisa. Please do stay on the line. Makupe, uyakhuluma lapha ubaba uChamisa uthi uyaxolisa kakhulu uLusizi ngokwenzakeleyo kini lamhlanje, uthi uzalugcwayisisa lolo daba bajeziswe abakwenzileyo. Ungathini ngamazwi akhe? Yebo makupe.
Engithanda ukukhuluma yikuthi khona i-violence le isukela ekuthini kule ngxabano ngodaba kwele-leadership. Thina njenge-MDC sile-constitution eyayenzwa ngo-2014 lapho engikhulumile ukuthi wa-elektwa ubaba uTsvangirai njengo-president, nga-elektwa njengo-deputy president. I-Congress yakhuluma ukuthi uma uTsvangirai ngekho mina yimi ngi-elektwa, because i-Congress yekhulumayo, i-Congress ye-right decision-making body eyethu yephathi. Kathesi udubeli khona yikuthi omunye lo munye asekuthi mina kuthe ngi-ekthe nguTsvangirai. uTsvangirai kala akade ngalawo amandla okuthi ethi wena ngu-ekthe, ngokuthi i-Congress yathi yakutshela ukuthi u-ekthe ngubani nxa ulekhuzeni uku-president engekho. So kathesi iqiniso lile ukuthi mina uThokozani Khubu yini engi-ekthayo constitutionally njengopresident akuzo ekthayo nokuthi babuhlambulayo gakudlala kwekhosini okuthiwa uzakhela ukuthi esengu-28 lasengu-28 akula nto endala amazimabheni asebelazi iqiniso ukuthi hhayi silesi isisekelo sombuso kodwa labo abangasafuniki ukusilandela abathi bazazenzela izinto ngentalo hhayi mina njengothokozani kodwa ngikho lapho mina ngizahlala i-MDC i-MDC eyiyo eyakhethwa ngabantu ku-Congress eka-2014 kusukisela ngo-2000 elandela isisekelo sombuso labo abasebedicide ukuthi bengalandeli isisekelo sombuso kuzamele labo bemeceleni ngalo ngokuthi singafuna ukulandela isisekelo sombuso.
Dr. Kupe, that's a very significant statement. I know Honorable Chamisa is multilingual. He understands Ndebele, but for the benefit of everyone else out there, can you repeat what you just said about the leadership wrangle in the MDCT being the root cause of today's violence?
Yes, what I said was that this violence is emanating from the leadership struggles which are there right now. And they are the result of people who do not want to respect the Constitution. As a part of the Constitution, which clearly stipulates who acts when the president is not there. And this was said by our Congress in 2014 to say when the president is not there, the deputy president is the one who acts, who was elected, who is directly elected by Congress, and the National Council cannot substitute Congress. So that is where our problems are. As it stands right now, I am the constitutionally acting president of the Movement for Democratic Change. So those who have decided not to respect the Constitution, those who have deviated from the principles and values of what makes the MPC, it is their own problem. I will remain the constitutionally acting president of the Movement for Democratic Change until we go to an extraordinary Congress, which is going to choose a substantive president.
Honorable Chamisa, how do you plead?
I'm not interested in looking very childish in public. We have organs of the party, and the organs of the party deal with issues within the party. But just perhaps to be fair to you, I need to educate your listeners and educate those who parrot about the Constitution. But the Constitution of the MDC is very clear. In the event that the president dies or resigns, there is something that has to happen in terms of Article 9.1.21.1. What happens is that a deputy president has to act. Now, in terms of our constitution, we have three deputy presidents, not one. Now, the only organ that has the power to deal with who of the three deputy presidents is supposed to act in terms of 9.2.1 as deputy president is the National Council in terms of the Article 18. Any other person does not have the right to arrogate to themselves that they are acting. So the National Council is the ultimate test. That is the body that is reported with the right, constitutionally. There is nowhere in the Constitution where there is reference to an elected deputy president and an appointed deputy president. It's a figment of political imagination by those who are misleading my dear Dr. Kupe on the Constitution. I'm saying this as an advocate. And I'm saying this as a patriot, that go to the Constitution. And it's very clear. You do not refer to 2014 or 2014 Congress. It does not arise. The Congress said in the Council, and this was taken to the court. It was interpreted after there was a challenge within the party. The court interpreted clearly how that issue of deputy president has to be dealt with. So we have three deputy presidents who, of course, have a legitimate right to act at any given point in time. But that we had the three deputy presidents all claiming to be active, it needed the adjudication of the National Council, which adjudicated in terms of Article 18, and said, Mr. Chamisa, may you act in the interim until and pending two processes. Number one, we could go back to the National Council and have a vote by secret ballot for a substantive president. or in terms of 6.4.2.1K, or we could go to an extraordinary Congress and then elect a substantive leader. But as of now, we have an acting president who has been put there by the National Council. That position will not change in heaven or on earth. In if you go to the Mars, to Jupiter, it will remain so. You can go to any court, I tell you, I'm an advocate of the Superior Court of Zimbabwe. I know what I'm talking about. This legal position is unassailable. It's unimpugnable. It is the correct position. And please, let it be understood. And we don't want to have this public space about I'm this, I'm that. We end up looking like we are kindergarten, you know, crew. We are not at the preschool. We are adults. We lead people. This thing belongs to the people. Let the people decide ultimately who should be the substantive leader. But in the meantime, the National Council for Sin stands. And if we have any queries or any disputation, they will be dealt at Harvest House. Let it be run. Whoever has a government, a complaint, let them come to Harvest House. Not for us to, in fact, if I had known that you have Dr. Kupe, I don't want this kind of exchange. I'm only doing it for the benefit of your people. We are adults. We are loving people. If we have issues, we can resolve them within our own house. Not for you. For you guys to want to be referees in a matter or a match that you are not qualified to be umpires upon.
Kusikuti tine chekuita. Asikuti tine chitera. Shuriku mfunzwa na watereri. Sakata kuchaga hii onaribu chamisa. Kuitira kuti
aiwa asi munera mangwana musandisira mashuro akadai ekuti panyaya dzomumba medu moda kupinda mubedroom moda kunopenengura magombezi edu kuti muri kuitei mumba medu ka
ndizvo zvachamisa
munotanga mandiudzawo kuti ndo zvatiri kuda kuita kwete kundijuma imani kumbira kuti toda kunzwa kuti legacy yasange yakamira sei takutanga kuita hatidi vatsotsi
takutsanangurirai vachamisa vachamisa kana patadaidzawo muzvare Kupe pakuri kwekuti taure semunhu akashanda navatsvangirai asi vazosimudzawo nyaya yaitika nhasi tine urombo ndachida kungokuti nechiona munogona here kungotsanangura munokwanisa here kungojekesa ndizvozvo saka takutsanangurirai vachamisa ndachida kukumbira kuti munogona here kungojekesawo zvamatsanangura izvi kuti vateereri vamwewo vasinganzwi rurimi rwechirungu nendevele vangonzwisisa kuti zvakamira sei nekuti vanhu vese vari kungoitawo confusion yokuyamajekesa iyoyo
hapamborina confusion jonga nyaya iri pachena semusana wembudzi hapana zvamungamboita pazonzi pane zvakavigwa kana kuita sei bumbiro remutemo reMBC rinotsanangura kuti panoshayika mutungamiriri kana kuti paanotindasiya basa pane chinofanira kuitika mutevedzeri ndiye anopinda oekta zvino pabumbiro redu remutemo mukanotarisa mubumbiro redu remutemo ratakagadzirisa tine madeputy president matatu hachisi chokwadi cheuri kunoona kunzi elected handiratidzei close one zvayo inotaura kuti elected chinotaurwa pa9.21 sekutaura kwandaita muchirungu ndechekuti kuna deputy president anofanira kuekta kana president asipo zvino tine matatu kana tine matatu even president chavo havatorina simba sebevanga varipo rokuti anofanira kuekta ndiani pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoekta ndiani inational council national council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuekta saka mukatarisa panyaya yebumbiro remutemo ndobva takaita kuti zvataa kuenda kuno dambudziko ratiwira izvi toita sei nokuti nyaya yanga iri payanga semvuri yamai Kupe yanga iri pakati pangu navamudzuri mai Kupe ndirikutoshambisika kuti vazouya nhasi vava kutaurawo kuti ndiri kuektawo aiwa kati akuita chidhanga chidhanga kana kuti kutungana kwembudzi isati tiri kutinda imomo takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano tichiudzai kutoita sei tikaudzwa zvakanakana kana kuti article 18 yeconstitution yemdc inotsanangura national council ndo ine simba rokuti panenge paneseka neseka zvinhu zvakawanda inoteketiza zvinhu kuti zvifambe nemazvo ndo zvaikaita kati pachinguva chidiki vachamisa chimbofa nayo basa nokuti simaonere ndiyo kuti madokita Kupe vakambobatawo kanenge kaviri vamudziri vakambobatawo kanenge kamwe chete ini ichimbobatawo ite zvino takatarisana nenyaya yekutigadzirire nyaya dzisaro dzinonge dzakatikoshera asiwo tichitarisa kuti tiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuva nasubstantive president anofanira kuzongopinda pachinzvimbo chekuekta kunzimbatatu hakusi kunzviriza kureva kuti ndorusanofambisa uchitsigira nokuseya
zakabva kuma province edu, zakabva kuva sigiri yedu youth assembly, women's assembly, zakabva kuva miriri veparamende vanogara mukanzuro, zvikabva zviri resolution yanga iri kuexecutive. Zvose zvinhu zvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo. Hatidi kunyepera nyika, toti pane bumbiro remutemo rachorwa, tinofamba nemutemo, tinofamba nemurao. Ndo murao zvaunotaura, ndezvatichaita kana tichinge tapedza izvi kuti acting aripo semaitiro andiri kuita. Ndichatoona kuti mangwana chaiwo chaiwo nebasa randemuchiita paavhesai ndo panoperera nyaya dzose, nokuti ndo pahedquarters yepati. Kana pano anenge achiita nechitemo kana kuti ane gunununo, anouya nayo paavhesai togadzirisana. Pane kuti tichinge tichabuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo, mukuru wedu achakazorora achangozorora, toita kunge tiri kumusora kuti tatambouya sokuchema taakupinda munyaya yebokoto risina kana nebasa rese. Ini handidi kupinda ikoko, neurongwa tiri kugadzira musangano mangwana, ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera. Vanenge varamba vanenge vachiramba izvi zvati vari kutora mutemo. Kana nyaya inechesesa tinodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu, nokuti zvinhu zvose kusanya urangano. Musangano ndo basa rawo kuti vanhu kana tatadza kuzvisana, hatiendi pamatv, hatiendi panhepfenyuro kuti hatiri kuita izvi. So tichanga kutaurira naipapo tinodzana makobvu nemateke tofugura hapwa vanhu voona kuti muhapwa medu munei. Musi wasekuru haungofunhurwi funhurwi, nokuti ukafunhurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyadzisa. Saka isi toziziva kuti zviri mumba takafugidza dzimba matenga, ngatigadzirisanei mudzimba dzedu. Munoona vanhu kufamba vakasimba vamwe vachinyemwerera, hazvino kuti mudzimba munodyiwa rinopisa, mune zvinenge zvakasiyana siyana, asi zvinotongerwa mudzimba.
Aiwa, maita basa. Honorable, ndofunga kuti vakawanda vanga vachibvunza vanzwisisa. Hanzi panoudzwa mwana wamambo, nherera unoteererawo, vakawanda nesitatodzidzawo mamiriro azvakaita. Tinotenda zvikuru, tinoziva kuti mune muenzo amuinaye, hamungazoramba mungori parunhare muchifamba. Mutungamiri,
no, makupe ngena konapo.
Iye, ndifuna kuti ndikuve ngano nezvinhu zvonke.
Ngena ma.
Chokwadi ndechekuti Honorable Chamisa havasi kuda kuteedzera bumbiro remutemo. Bumbiro remutemo ndiro rinofanirwa kutipa gwara kuti semusangano tinoshanda sei. The truth of the matter is that Honorable Chamisa does not want to follow the constitution. He has disregarded the constitution. Our constitution is our Bible. It is our guiding principle on how we are supposed to run our organization. Chokozani Kupe, I am one person who is going to continue respecting our constitution, regardless of whatever. And I am not a lawyer, but I know our constitution like the back of my palm. I know everything. And the constitution further says, the president can appoint any other person with the exception of the deputy president and the deputy national chief. It is clearly stipulated in our constitution. So for people to try and pass against our constitution and give their own interpretations, it doesn't work, because this is not what Congress says.
Vachamisa mambotaura kuti muri nyanzvi mune zvemutemo, asi ndinomuziva zvekare senyanzvi mururimi rweshona. Hakuzi kupedzera tsvimbo mumakunguo here kwamuri kuita muMDC uku muchisiya njiva kumberi uku?
Ichokwadi, nyaya yatofanira kuita isusu sevanhu vakura. Ini handidi kutaurira voisi rangu riri pamusorosoro titange tirikupopoterana, nokuti vamwe tinoda kufamba munyasha nemurudo rwamwari. Saka zvinoda kuti vanhu tiragidze kuti tinoyanana, hapana kupopoterana. Kana pane nyaya yesekunzwa kwandiri kuita kuti Dr Kupe havatiunzisa zvimwe zviri kufamba zvichiitika vachiteerera Bhaibheri reconstitution sematerero atinoita. Bhaibheri rinoverengerwa mukereke, hamuverengeri Bhaibheri mubhawa, hamuverengeri Bhaibheri pamongoti masangana pateminasi mototi Bhaibheri ngariverengwe. Rinoverengwa mukereke, vafundisi vachibvunzwa, vanenge vachiziva kuti zvadurwa nomweya ndezvipi. Saka naizvozvo Bhaibheri redu reconstitution ticharivhura paharvest hour, toona kuti zvinhu zvinofamba sei, nokuti tiri kuona dambudziko riri kuramba richienda, nokuti kune kumwe kuenderera kwatiri kuona kuti hakuchinei nekuda kuti vake musangano wedu. Kunenge kune kamweya kokuda kuputsa kana kokuda kutashaisano.
Ini
manga mandi ende samsango ina njipa bamzira la changu.
Aiwa, chaitika nchekuti, orai, chaurai, sarangurai, onarebo.
Ini ndi mandi gonza. Saka mzandi changa nukuti, zandi batu wa zinondi wisira kwangu. Saka, ya, ndadoka kwenye koko. President changirai waka shanda zaka naka. Tuda kutirure meke zuruwe gamba rone, kwenye kutakafamba na kwenye kwa ya kareba. Ende tulofana kure mekeza bumbiro na mtemo wedu. Asi bumbiro na mtemo wedu, tulofana kutikiriwe renge shakakwana. Nukuli siketiza shakakwana. Nukutikasari njisisa, tulofana kubaya na wanayanya munu. Nenya ya isiriyo. Nukutiriripa chena. Kana pane dambu jiko nenge rait kwa pane kukuti nukadiri sana. Imo msangano meji momo. Kuma oganji meji momo. Tukuda tane kini chumechete. Kana chiwirana kuta atataja kuwirana. Nyaya inesi, nakata ura pa msangano ndikati, isusu watunga mizili magareta. Sino kuna kubiswa, sumso unu sara ulipo, msangano nduwe wani. Sino jokera kuwani, kutu wani, kitu pae gwara, kuenda mberi. Sinege kune sana, nukuti, isi manzisi na takita ndio kutu mkona, chuti kupunga izo kwa chuli kitwa. Pano mwadangu chuchuche isikachize, mumusha. Pano wataini wakukachizwa, kana waga kuchesiru wa mazisho. Ngati sada kupunga izo chuchu, nati wese moto. Yani da chuti, haa, isi atina idende ayo.
Mtunga.
Yakhuluma lapho ubaba uChamisa umama Khuphe ucingo lwakhe solusilahlekele. Kodwa bebe donselana mpela uma Khuphe utime mphete ubaba uChamisa utime mphete kodwa uqatheke kakhulu udaba esingalo lamhlanje udaba lokudlula uka baba uTsangirayo usanda khuluma lapho ubaba uChamisa uthi uqathekileyo kuba na behlangane njengebandla. Beqhubekisele phambili umsebenzi othiwe ngubaba uTsangirai ngamazwi manye akhulunywe ngumama uma Khuphe udokotela Thokozani Khuphe bambekile lamhlanje ke ubaba uTsangirai endlini yakhe yokuphumula khona le kibo eBuhera. Honorable Chamisa, in brief again, let's have your last word in English.
God bless you. God bless Zimbabwe. We are ready to roll. We are ready to win this year. 2018 is our year. It's a game changer. And we are going to make it as a party. And we need to make sure that we are united. We make sure that we keep the legacy of our president, Dr. Richard Morgan Tsvangirai, aglow and alive.
There is not going to be any split. You promise your supporters that.
Well, I can assure you that there will never be a split. But there can be leaders who choose to walk away. We will not encourage them to walk away. We will encourage each other to come together and discuss. But those who choose to walk away, there are others who have walked away in the past. And, of course, they have not reaped a lot of benefit out of it. So it will be very regrettable and also disingenuous on the part of any leader who chooses to walk away from the party, because we have come a long way as comrades. But if they choose to do that, it's a pity, and we will simply wish them well.
Vachamisa, vachangirai vakasiyawo nhaka yemubatanidzwa weMDC Alliance. Zvii zvamungataura pamusoro penhaka iyoyi?
Iyo nhaka haigoni kuwira pasi, haigoni kana kutomboshekwa. Ndopa ndakataura ndakapuwa basa ka. Vachangirai vane vizhini yavakatipa. Iyoyo kuti MDC Alliance ndomusimbodzi. Ndo ya tichashanda nayo panenge pane matambudziko pane nyaya yemasisi yanga ichimbonesa maallocation tida kugadzirisa wakati tichitaura nehama dzedu kuti tionesane kuti alliance ive nesimba inofanira kuremekedza kwatakasimbawo seMDCT yoremekedzawo kwakasimbawo hama dzedu semamwe mapato toenda mberi tiita chinhu chimwe chete totsvaga mamwe mapato ari kuda kuti tibatane vanenge vachiva nesimba ravanounza kuti tihwine maelections pamwe chete nekuti mhuka yatoda kuti inge iri muZimbabwe inokwana munhu wese nemunhu anowana yake nenhango yake kana tichinge tabata pamwe chete ane kapopi ane burudogi ane tsvimbo ane museve ngatichamuonera pamwe nekuti denga kutibatsirana.
Thank you there, Honorable Chamisa. We appreciate your time. And this is it, Zimbabwe. Thank you to Honorable Chamisa. Dr. Chogozani Kupe for gracing our program today. Right, Mkoma?
Asi tine urombo kutatina kuwa na mkana wekupa vatere kutivange wachi kwa upungwa zao pamusoro pemashoko angari pano kuti papa zvaita kuti papa kukurukurwa asi mazuva akawanda regaiti pia ipapo ndini Jonga Kandemiri ndiri muno mu studio
Lami untungamilinkomo lilali.